Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 16 mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masangano anomirira vashandi pamwe neanorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations ari kupomerwa mhosva yekushandiswa nedzimwe nyika kuti akudubure hurumende. Muzvare Henrietta Rushwaya anobvisiswa faindi yezviuru zvishanu zvemadhora ekuamerica $5,000 sechirango chekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu nemakumi matatu emadhora ekuamerica $330,000. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Vanhu makumi maviri nevaviri vakafa, vamwe vaviri vakakuvara zvakaipisisa zvichitevera kubonderana kwekombi yerudzi rweToyota Quantum nerori yerudzi rweDAF mumugwagwa pakati peBulawayo neBite Bridge nezuro. Njodzi iyi inouya mushure medzimwe njodzi mbiri dzichangoitika munyika. Mutungamiri weZimbabwe Passenger Association of Zimbabwe vatafadza Goliath vanoti mapurisa anofanirwa kutarisisa utano hwevatyairi kubva kumaziso nemaawa avanoshanda pazvisuva uye kuona kuti motikari dzinotakura vanhu dzinokodzera kupinda mumigwagwa.
Zvinhu zviri kukonzera njodzi pamugwagwa zvakatwa ndisisei. Kana tichitarisa tinotarisawo kuti mamiriro akaitawo mugwagwa panyaya yekugadziriswawo mugwagwa, totarisawo zvakare kuti ivo vachairi vacho vari kumbowanawo nguva yekuzorora here, kana kuti vachairi vacho vamwe vacho vari kutorawo zvinodhaka here, kana vari kutakura veruzhinji pamugwagwa ipapo. Pane zvakawanda zvinenge zvitakuongororwa pachitsvagurudzwa kuti chikonzero chekuita kuti taona dziwande tatarisana ne-50 season.
Imini munozviona sei vaGoliath?
Isu maonero edu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe tirikuona vatyairi vachishahanya pamugwagwa pavanenge vari pabasa. Vamwe vanongofunga kuti kana mota dzavo dzichimhanya kana kuti ingava bhazi ingava kombi, vanokwanisa kutangira dzimwe mota kufudzana kana kuti kufatika. Vanogona kukanganisa kufungidzira kuti vanokwanisa kumhanya vachinodarika imwe motikari pavanenge vachiofatika. Ndezvimwe zvinhu zvinokonzera kuti tsaona.
Iyo hurumende chainofanirwa kuva ichiita chaisiri kuita ndechipi vaGoliath?
Hurumende inofanira kuona kuti munhu wese ari pamugwagwa utano hwake hwakamira sei, zvakare kutarisisa nyaya dzemaziso kuti achiri kunyatsoona here, uye zvakare nekuona kuti mota idzi kana kuti mabhazi haazi kuzotemutswa zvakanyanya zvinopfurikidza mwero kudarika 100 km/h. Uye zvakare tinokurudzira kuti ivo vatyairi pachavo vange vachiremekedzana pamugwagwa kwavazive kuti vakatakura vanhu.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Passenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kukadoma neStudio 7. Gurukota rinoona nezvedunhu reBulawayo amai Judith Ncube vakashanyira nzvimbo yakaitikira tsaona iyi. Ukuwo gurukota rinoona nezvedunhu reMatabeleland South Dr Evelyn Ndlovu vakashanyira vakakuvara muchipatara. G Izi chitewera mashoko akataurwa nebato rezanu PF ekuti mamwe masangano anomirira vashandi neanorwira kodzero dzevanhu ari kushandiswa nenyika dzekunze dzinoda kukudubura hurumende. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masalaure vanoti zviri kutaurwa nezanu PF ndezvemanyepo, vachiti havanzwisisi kuti ruvengo urwu runobva papi kunze kwekuti zanu PF iri kuedza kuvharidzira kutadza kutungamira nyika kwairi kuita.
Zvakutoya zvino kagamwa kuti payakasarudzwa nevanhu vechitizero kuti vakabirira vachidziva agastend basa ravo nderekudhiriva maservices kuvanhu. Vanhu vari kuda mvura, vanhu vari kuda pekugara, vanhu vanoda chekudya. Inopandzika kuti iita yekufokasi nebasa rayainotiwa neconstitution. Inopandikira vanhu vamwechete vanofanira kunge chipa maservices ichivaponda ichiuraya. Tinoona munhu avapondwa musono kumabhuku. Vanotaura vanga varipo vanoti munhu wacho vanga ari wecampaign team yemuzanupf akavatora. Saka tiri kuona kuti taita hurumende isina hanya nokupa vanhu maservices. Yototi pishini yoona munhu wese semhandu, ikaona varayiridzi yoona mhandu, ikaona civic society yoona mhandu. Vanhu vese ava vane kodzero yekumonita kupuhwa kwemaservices kuri kuitwa nehurumende. Kana hurumende yakundikana inotsiurwa kuti makundikana makundikana makundikana, ende ivo ngavagume kutsiurika vape vanhu maservices kuitira kuti patoya election vasazotsvage mubhadha yekuva vanhu vange vari pamwoyo yevanhu vachidiwa vachivhoterwa. Macitizens haadi vanhu vekuwest, haadi Britain, haadi EU, haadi America kuti vazive kuti vanopenzi yakodiwa. Vanozvionera vega ende havadi kubatsirwa kuti vatsiure hurumende yavo. Vanozvitsiurira vega nekuti hurumende yacho ndeyavo. Asi chekupedzisira tinoda kuti tigare tizanupf igare ichirangarira kuti haina mataito dzinzi dzekutonga Zimbabwe. Kuchinja magavumenti hazvirambidzwe, zviri muconstitution. Maunions kana akada ane mvumo yekuti pane imwe nguva vanogona kutoti hurumende iri pati chaide votobatana nevamwe kutoti tina kuibvisa. Izvozvo zviri pamutemo zvinobvumirwa. Asi pari zvinesi hatisi kuita basa iroro. Iyo zanupf yaifokasi nebasa rayo rainopiwa nemuturo remutemo navakatorera voti vachitiita Peter Morphy.
Munofunga kuti vari kuzviitira chiizvi nokuti kusvibisa mazita emaunion kuru nevatungamiri?
Chekutanga chavanozviitira ndechekuti vajustify umhondo hwavanenge vachida kuita. Tichoziva kuti vanozoabdactozotera vanhu mutsipa vachaabdacta vachida kuvanyararidza nenyaya yekuti vanhu vanenge vachichemera kana mihoro. Saka vanoda kugara vawana justification yeumhondi ihwohwo neudzvanyiriri ihwohwo. Vachasunga vamwe vachivaisa mumajeri nekuti vanenge vachichema kuti mari dzatotambira hadzikwani dzakazoda kumashure. Saka kuda kuti vanhu ava ndeve regime change kuda kutsvaga justification yekuti kana vaakutanga umhondi hwavo vanofungatari vari justified. Chechipiri, vanenge vachizama zvachose kuda kualienata maleaders emaunion kubva kuvanhu vavanorepresenta kuti vanhu vatye veassociated necause inenge ichipushwa nemaunions vachinzi ndeve regime change. Zvoita kuti cause yemaunions yemaworkers isawane voice rakasimba. Ndo zvizhinji zvatonyanyotarisira. Asi chete hacho chatinonyanyoziva ndechekuti kungodaivetawo hawa attention pakukundikana kwavo. Munhu kana akundikana anoda kunongedzera nongedzera kwese kwese kuti ngana ndiye anditadzisa ngana ndiye anditadzisa. Saka tinoona kuti tumerungu zvenguva kudaivheta attention.
Pane zvamunofunga kuita here pamusoro pemhosva yamuri kupomerwa?
Isu tinoramba hatina nguva yekuresponda zvakanyanya kumatakanana iwayo. Isu tinoramba hoda hurumende akaudepo. Tinoramba tichivaremainda kuti vange vachibhadhara vanhu masorara anokwana. Tinoramba tichiongorora pavanoita uori tichivaexposa kuti vaba mari yenyika pavanori kutadza kutonga zvakanaka. Tinovaexposa pavanoponda vanhu, tinovaexposa pavanotatadza kutedzera kodzero dzevanhu, kurisekuta kodzero dzevanhu nekuadziya kuconstitution. Tinoramba tichikuvatsiura ndo basa redu. Hatisi kuzodzokera kumashure zvenyaya yekuti tatondekwa tezanupiyo. Tichasvikawo hedu pane imwe nguva yatichange tichiva indigeja directly. Takambozviita nguva yapfuura tichinyorera kuhosi kwavo tichiti kana vakasununguka tisangani. Asi havanotya dambudziko riripo, havadi kusangana nesu, vanoda kutaura mumapepa. Tinoda tisangane navo vazanupf vambotaura tichitaura face to face vachitipomera mhosva dzavo tichivapindura kuti vachitaura kuti tive vachifungidzira zvavanofungidzira tivapowo mhinduro yepatakamira izvo. Asi kazhinji kacho magwara tikavakumbira misangano mashure kukairi havasati vabvuma. Isu tinoda kutogara navo patafura tichinzwisisa kutya kwavo, tichinzwisisa ruvengo rwavo kuti runobvei. Sivanzi
viso sa tino mirre ya basari crisis in Zimbabwe Coalition va Obed Masaraure vari parunare ku Harare ne Studio 7 asi mukuru we hofisi ya Zanu PF yekubudiswa kwemashoko vafarai marapira vanoti masangano awa anoita zvinodiwa nevanova pamari.
Inhau yemacivic society organizations haisi nhau itsva, inhau inozivikanwa kuti vanhu vanoshandiswa kazhinji nemaagenda enyika dzekunze vachishandiswa ivo kupokana nokurwisana nezanupf. Ivo kana vachiti zanupf inoda kuvanda nenyaya nhau idzi nekuda kwokuti zanupf iri kutadza kutonga nyika, ndo kunenge kuri kutaurwa kwenhema dzisina tsarukano. Nekuti mukatarisa kubva gore ra 2018 kusvika izvezvi neutungamiri hwamunangagwa, Zimbabwe hakuna unogona kupikisa kuti inyika iri kusimuka, ine kwairi kuenda, iri kuvandudzwa nokuvakika ichivakwa nevene vayo. Asi tinongovakurudzira kuti ivo ngavabatane nevamwe mukuvaka nyika, vasashandiswe kurovera nyika yavo pasi nevari kunze, vasatengese hama dzavo nekuda chouviri.
Avo vange vari mukuru muhofisi yezanu pf yezvekubudiswa kwemashoko vafarai marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7. Muri yavatapfuma nemasaya, nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapambwa kumabhuku nemusi wemugovera nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzezanupf vazivisa kuti vana chiremba nhasi china vachaongorora mutumbi wavamasaya kuona kuti ndivo here. Mutauriri wemhuri iyi vamunyaradzi kufaa kutizwi vanoti zuva rekuchengetwa kwavo rava kutarisirwa kuva nemusi wemugovera.
Zuro takano kurira kufambira chikuna asi machiremba ya muZimbabwe haanga asi pakanonoka kusvika pagovernment hospital taida kuita postmortem, so hazvina kuzobudirira. So urongwa ihwohwo huchaitwe China, zvaitwa nechina postmortem ikabuda, ndinofungidzira kuti semasangano tichanounganidza nemhuri toronga kuchengetwa kunze kwemuchakabvu. Asi urongwa huripo ndezvekuti mafundisi emakereke akumbira kuti kuti isu musi wechishanu wacho hazvizokwanisike kuti tichengetedze munhu, so tichaina kuti tichitura ichararira mumba nemusi wechishanu manheru tozono chichengeta nemusi wemugovera matafara tinetu, nekuti mafundisi ava kuti musi wechishanu wanga wakabatikana, but Saturday yaita kuti mugovera wanga varipo wese. Ino oradzika gama redu pachikristu zvese neshanduku.
Nezuro kwamakanga muri uku zvakafambazvo zvakanaka here?
Hazvina kufamba zvakanaka nekuti machiremba haana kuwanika. Tichada kuti paite postmortem, so tichada kuona kuti postmortem iitwe, so vauimbidzaiwo kuti postmortem inoitwa. So tikapedza postmortem hazvizogoni kuti inovarire mumba, nekuti kwakumbirwa rimwe zuva zvakare rekuti wazouya varire mumba nemusi wechishanu, nekuti mafundisi anenge akasununguka nemusi wemugovera for burial. Takoshesa shoko remafundisi nokuti wamasaya anga ari mufundisi, so tanzwisisa nyaya yekuti iye semufundisi ane mafundisi aishanda nawo. So wandawo nguva yekudzidzisa kuti wese varipo wachinzwisisa kuti zvakaitika izvi zvakaitika zveshuwa here, nokuti sekutaura kwadikana pekutanga hapana vanhu vakanatsa kuzvisa kuti zvakadai zvinoitika here nekuda kwekuti munhu anenge aite chitendero chake. So kugowera ndo vati vana vakasununguka kuti munhu wese anga aripo, zvinoita send off yakakura kuna mufundisi wedu wari zvakare gamba reshanduku.
Avo vange vari mutauriri wemhuri yavamasaya vamunyaradzi kufa hakutizwi vari parunhare kumabhuku kuHarare nestudio 7. Vachipindura mashoko ari kutaurwa nevamwe padandemutande ekukurudzira nhaurirano pakati pemutungamiri weTCCC vane zvonchamisa nevanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori webato iri vasengezvo chavangu. Mutauriri webato reTCCC vapromise mukwananzi vanoti hapana nhaurirano dzinoitwa nachavangu, nekuti zvose zvaari kuita ari kutumwa nezanupf vachiti bato iri ndiro riri kukonzera zvose zviri kuitika, kwete chavangu.
Chekutanga ndechekuti zvinhu zviri kuita izvozvo zvafanonge zvichiitika, zvinhu zvisiri pamutemo, zvinhu zvinotyora mutemo wenyika nekusoropodzesa nyika zvakanyanya. dzimwe nyika dziri kuita zvinhu zvakawanda dzivandudza upfumi hwenyika dzavo. Tichienda pamwe chete vari kutonga nevari kuopoza vasingawirirani vakadaro vanoziva kuti nyika ndeyavo vese vanoshanda pamwe chete. Saka zviri kuitika muzimbabwe zvinonyadzisa, zvinoitwa chete nebenzi risinganzwisisi kuti ai mumba vamunhu havangawirirani vese. Nekudaro isusu tiri kuramba takashingirira kuti zvinofanira kupera zviri kuitwa izvi. Taendesa nyaya kumatare edzimhosva, takanyora tsamba kuparamende tichitsanangurira speaker of parliament kuti vanhu vari kurekonda vanhu havasi vanhu vedu, hatisi nhengo dzemusangano wedu, havafaniri kunge vachitendedzwa kuti vaite izvozvo. Havatendedzwi nemutemo kushandisa maletterhead nemalogo edu, vanofanira kuti vamiswe. Saka tinotarisira kuti mune mumwe musi nedzimwe dzenguva pachava nekufunga kuri street, vagomiswa vanhu vari kuita zvinhu zvazvina zvokokwa zvinoendesa nyika. Izvozvi kune mabielections ata kuitwa. Tiri kunzwa kuti pari kudiwa mari inosvika $5 million kuita mabielections anga asingafaniri kunge achimboitwa in the first place. Saka izvi zvinonyadzisa, zvinotsamisa vanhu zvakanyanya, nekuti zvinoratidza kuti nyika utungamiriri utungamirira nyika usina kusarudzwa zvakanaka. Hauna focus, hauna zvipo zvevanhu pamoyo, uri kuita zvavo zvavanongofunga kuti ivo chete ndo vanofanira kunge vachitonga, vachitonga vari voga, vachidya vari voga, vasingavi vasina hanya neruzhinji rwenyika yeZimbabwe.
Bato renyu rakambofunga here kuita hurukuro navachavangu pamusoro pezvose zvavari kuita izvi?
Hurukuro ingatoitwa nezarupiefa nevandivo vanotuma vachabangu kuti vaite zvavari kuita. Vachabangu havagoni kutora matano kana tingati decision, havana decision yavanotora. Inhumwa inenge yatumwa bedzi kuti enda mumagosa unotenga chingwa. Haugoni kuti kana mwana anzi anotenga chingwa womuchinjisa, ungatotaura nemubereki wake ndiye anogona kutora decision iyoyo. Naizvozvo vanhu vanofanira kutaurwa navo vari kukonzeresa mhirizhonga nemhonga mupopoto uyu ndevezanupf. Vakuru vezanupf ndo vari kugara pasi vachironga zvinhu zvisina maturo zvekuti vazame kuparadza musangano wevanhu, musangano weTCC.
Pane chimwe chirongwa chamuinacho here chamungada kushandisa mukugadzirisa zvese zviri kuitika izvi?
Urongwa huripo zvese, zvinosanganisira kuenda kumatare edzimhosva, kuvanyorera tsamba, zvese zvinoratidza kuti urongwa huripo hwekuitwa nemusangano. Dava musangano wedu musangano unoteedzera mirayo yenyika, and hatidi kuti tikwenzveredzwe tiinde panyaya yekusateedzera murayo nevanhu vasingadi kuteedzera murayo. We must show that we are different. Isusu we are law abiding, tinofamba nemutemo. Ticharamba tichizvidistinguisha kubva kune vezanupf vasingadi kuteerera mutemo. Kuda zvimwe zvatinenge tichiita zvinoenderana nekumatongerwo enyika zvatisingagoni kutaura muruzhinji, asi urongwa hwedu huripo kumatare dzemhosva nekumwe kwatingati nechirungu kumapolitical programs kwatinenge tichiita, kuti tirambe takadzvanya kuti zanupf ione kuti haina kwainoenda nezvaanoda kuita, kunze kwakungodzosera nyika kumashure tichiita maelections asingafaniri kugadziitwa.
Tiri kuona kuti vatsigiri vebato renyu vari kurohwa vachibvutwa. Bato renyu rinotii pamusoro pezviri kuitika izvi, uye pane imwe nzira here yari inayo yokuedza kumisa zviri kuitiwa kuvatsigiri venyu? Munotii kuvatsigiri venyu?
Tika zvinogona kumisa chete navamunanga kwasi atituswa atiti zvemhirizhonga, isusu hatiti zvekura, isusu hatiti zvekubhira vanhu, zvekubara vanhu tichinda navo tichinovarova kubata kwedazvo.
Avo vanga vari mutauriri webato reTCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Tatadza kubata vachavangu kuti tinzwe maonero avo. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya nezuro vakanzi vabvise findi inoita zviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica US$5,000 sechirango chekuedza kwavo kubudisa zviri pamutemo makilo matanhatu egoridhe kuendesa kuDubai muna kubvumbi 2020. Jaji vedare reHighcourt vapisirai kuenda vakaisa parutivi mwedzi gumi nemisere yaifanirwa kuti Muzvare Rushwaya agare mujeri, vachiti kuendesa Rushwaya kujeri kungamudzidzisa utsotsi hukuru. Tabata mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwe maonero avo.
Mutongo wapiwa Henrietta Rushwaya unonyadzisa zvikuru, unonyadzisa matare edu edzimhosva. unoratidza kuti kubira nyika kupamba upfumi hwenyika uchihubuditsa kunze zvisiri pamutemo muZimbabwe kangoriwo kamhosva kadiki diki kekutoti munhu haafaniri kutombopinda mujeri kangofanana nemwana aba masweets mushop.
Vamagu, mungati mitongo yakadai inoratidze kuvanhu nekunyika?
Zvinoratidza kuti chatova chirwere chatekeshera munyika uye zvichakurudzira vamwe kuti vaite mabasa ivavo, nekuti pavanosungwa vanongonzi munobhadhara faini wopfuurira mberi nemabasa avo ehuori. Asiwo zvekare, tine vanhu vakawanda muZimbabwe vakapiwa mutongo wekugara mujeri makore mashanu nekuti awanikwa aine magiremu maviri egold. Vamwe vari kutopika kutaura kunoku, asi uyu anga aine 6 kilograms of gold. Zvikanzaiwa, unongobhadhara faini zvako wodzokera kumba zvichida nekubasa ikoko kwaakabva goridhe iroro.
Semunhu anoshanda munharaunda yezvezvicherwa, munofungei nezvaitika izvi vamagu?
Tinonzwa kurwadziwa sezvizvarwa zveZimbabwe kuti mutemo uri kuapplywa zvichienderana nekuti wabuda mbamani. Zvinova zvinhu zvisingapi vanhu confidence muyatingati rule of law.
Ava vanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Mitombo tarisa zviri mapepa nhau anhasi. MuNewsday, sangano remuAmerica reCouncil on Foreign Relations rinoti kutadza kweSADC kupindira nekugadzirisa zviri kuitika muZimbabwe zvinokurudzira kutorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende, richiti vakuru veSADC vakatambisa mukana wekupindira mushure mekuudzwa nezvikwata zvizhinji kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. MuNewsday, vagari veguta reHarare vanonzi vari kurova kuratidzira pamusoro pekupararira kuri kuita chirwere chekorera, vachiti hapana chiri kuitwa pamusoro pechirwere ichi. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti rinotya kuti matare edzimhosva akatengwa uye kuti mapurisa ari kuitwa zvamatongerwo enyika, vachiti mapurisa ari kutadza kuita basa ravo nemazvo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio 7 masira sehamasha Marari. Shoko rangu iri nderekuti isvitse kuna Munangagwa kuti anoda kusora achitonga zvitunha here kana kuti makuva, uyezve mutauri wemapurisa uyu anotyira upenyu hwake nebasa rake. Haana basa navamwe vanhu, vese vana mugwadi nevamwe vakanyarira anoti mapenzi. Vachazviona zviri kuitika, nyararai zvenyu. Handiti musi wa19 uri kusvika, ndorokuona chipangano chimimino zviri kuitika zvacho kuti chii chichabuda ipapo. Vachacheme mikono ipapo kutaura chokwadi.
Pastudio 7 makadi henyu vana Joka Kandemiri, vana Ivanzi Zvinenga, muri senyu. Aini zvangu nyandoda kutaura ndevanhu vari kufambwa muZimbabwe vachiurayiwa kuita sokuti havasi vanhu. Chandoziva Mwari vanouraya vaisi vakahwanda, but Mwari anoona zvese zvanenge achiitika. Nguva yavo ichasvika kutiwo vachafose uku. Tiri kurwadziwa zvisingaiti nyika yedu yeZimbabwe kuti tinga tiri pamwe tiri munyikowa yedu zvakafananawo nekunogona South Africa, takauyawo kunoti achiurayiwawo tinzi dzokera kunyika kwedu. Toshayawa mufaro here muZimbabwe vedu? Vamunangagwa, tiitireiwo siriasi. Vamunangagwa, vamunangagwa, muri kuona zviri kuitika asi muri kuramba makangonyarara. Haiwa, ndabatikana zvisingaiti, ndabatikana. Haiwa,
toda kutenda hurumende yeZANUPF yavamunangagwa matungamiriro airi kuita nyika, ndichimhoresa ruzhinji rwese rweStudio 7 kuti vamunangagwa vari kutungamirira nyika. Zvatiri kuona kuti chigutsikana zvakanga zvichitadzwa nehurumende yakanga iripo kumashure, ivo vanonzi vakomadi Robert Mugabe. Asi bhati izvezvi tichiona zvavo netsarukano zvane kusiyana, pokutiwo pane mumwe munhu uri kutungamirirawo zvetiri kuona isu masapota zvetiri kunze kwenyika. inini ndiri South Africa ndozi magura simbi inzewe dzembwa
nyika ina haina mutemo masoja mapurisa ndovatova kuru vevuwodi muno munyika vachitsigwa neyo ZANU-PF iyoyi mayute ZANU-PF apedza kuuraya vanhu toita senyika yaita tibatsirewo imwe sajati vacho imi tionee kuti tosvike ipinda baba ava isatisi kuvada vabvisei ngavaende zvavo isati takuvavhotera kana zvichibvira ngavachinotonga kumaruzevha mamuchamichotonga mutaun matadza iri kwaisa mujeri sei zvakaitwa zvaitwa dzimwe nyika nakadhafi vakaitwa sei itai zvamukavaita vamwewa ava muri kuvatyeya ava mune mabhenefits eri muzimbabwe iri
saeshi ai ndiri kurwadziwa ini ndiri kurwadziwa nezviri kuitwa vanhu vanhu vedu avo vakazvihwinewa zvavo pamaelection zvakanakanaka izvi zvinondirwadza kuti every day inongonzwa kuti kwazorobwa munhu munhu wazonengwa akafa kowai mapurisa asingapindiri ende zvari kuzviitira vatoziva kuti iyi ndo goodby yavo ende vakutoziva vatoziva ndo goodby kutoziva kutoti uyu mukomana akahwina saka vanofanira kutotanga vambotoshungurudza chaiko chaiko takuzovana kugara asi zvaiyi nguva nguva yatosvika mai manje namwari oh mukomana anogara zvake ndini mukoma fide ndiri pano papretoria apa eshi totembesa
vamukasei pastudio 7 tinoda kutaurawo kuna baba vamarapira avo fara yemarapira nyaya yavo yekukomenda zvavasingazivi vamarapira kana musina chekutaura munodii kunyarara ingava mumwe vanonyarara wani motaura kuti ccc inopfeka maabduction ccc inopfeka madev uyo tafumanei pasta tafumanei yekumabvu kwavo ifeki futi here vamarapira tikwanirei mazvinzwara muri munhu mukuru mutikwanirewo mazvinzwa here vamarapira tinokumbira kuti mutinyare tinyareiwo ruzhinji rwezimbabwe tinyareiwo
ngadii studio 7 Studio 7 tiri kurwadziwa nokurava kuri kuita vanhu munyika yezimbabwe tinokumbirawo mahistorian documentation yose vanhu vese vari kuita zvavarita ngaizvinyorwe pasi nguva yamwari inokwana kana chisingaperi vanenge vari vapenyu vachazvionera ngatizive kuti nyika ndeyamwari denga nepasi ndezvamwari isisu vanhu kana tikazviita vana mwari vokuti tinorarama nokusingaperi aiwa nguva inokwana nguva inokwana ngatirambei tichitsvaga uchenjeri hwamwari mwari havadhakwi zvekare havakotsiri zvose zvinoitwa nevakaipa nose wakaita akawanda makaita sei vanoita mishonga muchigeza mishonga muchifuratidza mweya vanhu vamuri kuuraya itai asi mhinduro yamwari iriko izvozvo ndinokuvimbisai mhinduro yamwari iriko
vestudio 7 makadi kusvika muri matumo handisiro jangu naona ZANU-PF kune ZANU-PF ndimo zviti makahwina ko vanhu vamuri kuurayawo vakatadzei zvamunoti makahwina tongai kanyika yashona munovaurayirei vanhu nokunyangarisa vanhu vanhu vese muri kuita zvinhu zvese izvi zvichapera muchazodemba muchazodemba kana zvazosanduka manje nerimwe ramazuva tebhe inotena hama dzadiwa muite muchiziva tebhe ichatena
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number tinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika pane vari kubvunza zita rekambo katinoshandisa pachikamu chezvechitendero panhau dzesvondo manheru kambo aka kanonzi jesu isimba rangu uye kakaimbiwa nechikwata chinonzi christ like choir
Kina mishangao kuswa ya mapenzi nataka kuyaeleza na leo tena waite ni paparazi warushe kwa mitandao yataki mapenzi nataka jipongeza nemwita yo baby kumenayo na baby
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi masangano anomirira vashandi pamwe neanorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations ari kupomerwa mhosva yokushandiswa nedzimwe nyika kuti akudubure hurumende mu zare Henrietta Ruswaya anobviswa faindi yezuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica sechirango chekuedza kubudisa zviri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu nemakumi matatu emadhora ekuAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.